Mangwana nakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu chikunguru 11 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. African Union inoti vaongorori vai vesarudzo vacharamba vari muZimbabwe panopera sarudzo kusvika musi wa15 yamavhuvhu kuona urongwa hwekuerengwa kwemavhoti uye kuyananisa kana paita mutauro.
Zvinokanganisa isusu, especially vana vakazvarirwa muno mumatebelelands tiri mashona. Zvinotikanganisa pakuti nyaya yegukura hundi will always come forward. Painounzwa paya paya, isusu hatina mhinduro nekuti pazvakaitwa tanga tisipo.
Vamwe vechidiki vanoti kuti nyika ive neramangwana rakanaka zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe.
Chekutanga kungotenda kuti gungano rinoratipa nguva yekuti tive tinotaura nezvamogen tsvangirai.
Muchakabvu Morgan Tsvangirai vorangarirwa kuSouth Africa.
Kutanga kukunda kwayakatanga kuitaka nemahwenera vari kuitaka nemaplayers avakatakura mbanana Mbappe, aiwa varagidza kuti aiwa inyanzvi dzebhora zvokutoti izvo zvichatongozara kuti vatore mukondoro.
Chikwata cheFrance chapinda mufinari ye2018 World Cup kuRussia mushure mekurova Belgium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrican Union rinoti vaongorori varo vesarudzo vacharamba vari muZimbabwe panopera sarudzo kusvika musi wa15 nyamavhuvhu kuona urongwa hwekuverengwa kwemavhoti uye kuyananisa kana paita vamwe vasina kufara nenyaya yesarudzo dzacho. Sangano iri rinotiwo riri kuzoongorora zvakasimba sarudzo dzemuZimbabwe dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, sangano iri rakati rakatotumira chimwe chikwata chevaongorori vesarudzo kare mushure mekukokwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sangano iri rinotiwo nyaya yekuita sarudzo dzakachena idonzvo guru rinounza budiriro muAfrica. AU yakatumira zvikwata zvevanhu vakati wandei kuZimbabwe. Chimwe chikwata chevanhu vashanu chakabatsira ZEC neunyanzvi munyaya dzesarudzo uye chakatanga kuita basa musi wa15 mwedzi wapera chikapedza musi wa8 mwedzi uno. Panewo chimwe chikwata chiri muZimbabwe chine vanhu 14 chakasvikawo svondo rapera. Vanhu 10 pachikwata ichi vanenge vari munyika kusvika musi wa15 mwedzi unouya. Sarudzo dzemuZimbabwe dzikuratidza kuti dzichanetsa sezvo vanopikisa vari kuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nesangano reZEC. Nhasi vanopikisa ava vachitungamirwa neMDC Alliance vanenge vachiratidzira muHarare kuti ZEC iunze shanduko munyaya dzesarudzo. Angola nekune rimwe divi iri kutungamirawo chikwata cheSADC uye nhasi iri kutumirawo vamwe vaongorori vesarudzo kuZimbabwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vamwe vechidiki vanoti kuti nyika ive neramangwana rakanaka zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzakabuda pamusangano wekuzeya zvingaitwa nevechidiki vari kuda kuvemakanzura nevamiriri veparamende kuti nyika ibudirire wakaitwa muBulawayo nezuro. Nyaya yegukura hundi ndeimwe yakataurwa nezvayo zvikuru pamusangano uyu, vamwe vechidiki vachiti inofanirwa kugadziriswa zvachose kuitira kuti nyika ive neramangwana rakanaka kana kuchitariswa kugarisana zvakanaka kwemarudzi akasiyana-siyana munyika. Mumwe wechidiki aive pamusangano uyu, muzvare Caroline Beta, vakati semunhu werudzi rwechishona akazvarwa nekukurira muBulawayo anoona zvakakosha kuti nyaya iyi igadziriswe nekukasika kuti pasazove nekurwisana pakati pemarudzi munyika.
Zvino kanganisa isusu, especially vana vakazvarirwa muno mumatebelelands tiri mashona. Zvinotikanganisa pakuti nyaya yekukura hunzi will always come forward. Painounzwa paya paya, isusu hatina mhinduro nekuti pazvakaitwa tanga tisipo. Satichikumbira kuti vanoziya zvakaitika. Dai vauya vagara pasi vanhu vataurirana.
Vaprince Nube, vebato reMutwaka's Republic Party, avo vari kuda kuvekanzura muWard 8 muBulawayo, vakatiwo zvakakosha kuti vakuru vakuru veZANU PF nehurumende vabude pachena panyaya iyi uye vakumbire ruregerero kuti nyika igokwanisa kunyatsove nekubatana nerunyararo rwechokwadi.
Nyaya kukuraundi inofanira kuti ivo vaita kukuraundi yacho vauye kuvanhu vataurisane nevanhu especially kumatebeleland kuti vawane ruregerero, but haizopere yakataro. Inofanira kuenda mberi kuti justice iitiwe.
Vakuna Shemchemwa, avo vari kukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South pasi peMDC Alliance, vakatsinhirawo izvi vachiti kusagadziriswa kwenyaya iyi ndiko kuri kuita kuti vanhu vakawanda mumatunhu eMatebeleland vaone sevari kusarurwa. Vamuchemwa vakati nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu yakakosha zvikuru, vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwematunhu aya neupenyu hwevanhu vemo. Izvo zvakatsinhirwawo naVawinston Mutulizi Ncube, avo vari kukwikwidza vakazvimirira kuve mumiriri weUmguza mudare reParamende.
Kana tikaiimplementa nyaya yacho yedevolution inogona kutibatsira zvikuru mumaareas edu watinobva. Inogadzira problem yekushaya mabasa, even maresources in maconstituencies in different areas. Tinogona kugadzira kuti vanhu vawane zvinhu zvakavakodzera mumaconstituencies avo.
Panyaya yedzidzo nezveutano, vechidiki vakabvumirana kuti hurumende inofanirwa kukoshesa dzidzo neutano nekupa mari yakawanda kumapazi aya, kwete kune vechiuto kana kuhofisi yemutungamiri wenyika. VaParliament Mlingo, avo vari kuda kuvekanzura kuEmakandeni pasi pebato reZapu, vakati hapana mwana wechikoro anofanirwa kudzingwa chikoro nekuda kwekutadza kubhadharirwa mari. Vamuchemwa vakatsigirawo izvi vachiti MDC Alliance ine chinangwa chekuti ikakunda musarudzo ikave iyo inotungamira hurumende, vadzidzi vekuprimary vanenge vasingabhadhare mari uye vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro vanenge vachibatsirwa nemari yekuti vaenderere mberi nedzidzo.
Pamanifesto yedu tinoti vana vanofanira kuwana free primary education, voona zvefree tertiary education vachidopiwa magrants nehurumende.
Imwe nengo yesangano revechidiki reVictories Yangqoba Trust, muzvare Esther Zita, vakati vanotarisira kuti vechidiki vachakwanisa kukunda musarudzo kuti vave vamiriri veParamende, vachabatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nemadzimai nevanasikana kunyanya munyaya dzeutano.
Nyaya yehealth yakakoshesa zvikuru, especially isusu vanhukadzi. Vana vechikoro vanoshayiwa mapedzi chero kuchipatara. We are giving birth, they need money. Mari yacho hatigoni kuti tiraise, kuti tibhadhare. Vanokuudzai kuti kwatova free, but free yacho manje hakukanyi kuti free, cause pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinotengwa ende zvinhu zvacho zvinodhura.
Musangano wanezuru wakarongwa nesangano reVictories Yangqoba Trust kuti vechidiki vapane mazano pamusoro pekupedza matambudziko avakatarisana nawo uye akatarisanawo neruzhinji rwevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti harisi kugutsikana nevamwe vevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru muguta reHarare, sezvo vazhinji vavo vasina ruzivo rwemafambisirwo emabasa ekanzuru. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti sevagari vari kunyunyuta kuti vamwe vevanhu vari kuda kukwikwidza zvakare musarudzo idzi, uye vakanga vari mukanzuru kwemakore gumi adarika pasina zvavakaitira vagari, asi vave kuda zvakare kusarudzwa imwe temu yemakore mashanu kuti vawane zvavo nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemari. Vashumba vanoti chimwe chiri kunyunyutwa nevagari ndechekuti vamwe vacho havana chikoro chakadzika, izvo zvinoizita kuti vashandiswe nevashandi vekanzuru mukuita zveuori. asi vanoti chinofadza ndechekuti mukati imomo mevari kukwidza mune vamwewo vane chido chekushandira kanzuru nevanhu. Katidzwe hurukuro yaitwa navashumba naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sesangano reHarare Residence Trust tine kushushikana kukuru pamusoro pemhando yevanhu vazhinji vari kuda kuita makanzura wakunyanya wachibva kumapato ezvematongerwo enyika. Tiri kuona kuti makanselers mamwe akanga aripo asina zvaakaita kwematemu mairi avanga vari muhofisi vari kukwikwidza zvakare kuda temu yechitatu yemakore mashanu kusvikira 2023. Saka tiri kuona kuti nzvimbo idzodzo zhinji kuri kunyanya kuitwa hori, kuri kunyanya kuitwa chandingati chizivano pakati pevari kukwikwidza semakansela iwavo nevatungamiri vemapato avo. Saka patiri kumbosangana nemakandidheti aya, chinhu chikuru chiri kunyanya kutisuwisa ndechekuti vari kuda kukwikwidza vazhinji vacho havana ruzivo rwelocal government.
Saka munotarisira kuti munhu apinda aine ruzivo rwakadii vashumba, nokuti vamwe vanogona kuti aiwa ndozodzidza ndaapo pabasa?
Iri harizi basa rekudzidzira. Kuita kansela harizi full time job, icommunity work. Zvinoreva kuti kana achipinda ari kupinda akazvipira kumiririra kugadzirwa kwemitemo nekuunza budiriro mucommunity, nekuona kuti vashandi vekanzuru vari kushanda nemazvo sezvisungo zvinenge zvaitwa nekanzuru. Asi kuona kwedu kwatiri kuita ndekwekuti vazhinji wavo vari kupinda vari kutsvaga mabasa, zvekuti nyaya yekuda kubatsira kushandira vanhu haisi kuzonyatsa kubuda. Saka kwatiri isusu tiri kutarisa kuti kana tichiti mukanzela akadzidza, tiri kuti aiwa ngaawewoka akasvika form 4, ngaawe ane maolevels anokwanawo mashanuka sezviri kungoitwa muindastiri kuti anofanirwa kunge achigona kunyora nekuerenga.
Imiwo pamuri kumboita misangano sevagari, zvii zvamuri kutaurirawo vanhu vachanovhota ivava?
Tine misangano yatiri kuita yemacandidate debates. Apo tiri kusanganisa wamiririri wemapato akasiyana, kusanganisira makandidati akazvimirira achida kuita makanselers. Tiri kuwazivisa kuti vagari havasiri kutsvaga zita rebato, vagari vari kutsvaga chimiro neunhu wekandidati neruzivo rwayo nemagorere ake kutaura nyaya dzevanhu, kunzwisisa matambudziko evanhu, uyewo nekunzwisisa kuti mukanzuro munomboshanda sei.
Avo vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reSouthern African Liaison Office nezuro rakaita musangano wekurangarira mutungamiri weMDC wekutanga muJacob Morgan Tsvangirai paurongwa wakaitirwa muPretoria kuSouth Africa. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vangangosvika zana vakaungana muPretoria vachirangarira mabasa akaitwa navatsvangirai munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu. Vatsvangirai vakarumbidzwa semunhu aive akashinga, ane rudo uye anoremekedza muonero wakasiyana-siyana. Vachitaura pamusangano uyu, murwiri wekodzero dzavanhukadzi amai Priscilla Misiya Irambwi Mushonga vakati kunyange hazvo vakange vasingawirirani mune zvimwe zvinhu navatsvangirai muChakabu, munhu aive neremekedzo uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna vatsvangirai.
Chokutanga kungotenda kuti gungano rino ratipa nguva yekuti tive tinotaura nezvamoge mutsvangirai, hatina kunatsowana nguva yekuti tinatsomuchema tichinatsofunga chaizvo chaizvo kuti murume uyu akaite izvi muupenyu. Taedza kudzokera shure kuti tiongorore kuti akabvepi. Tikabata-bata nyaya yekuti uyu munhu akanga abva munyaya dzevashandi. Zvino nyaya yekurwadza ndezvekuti ii nhoroondo isisa nyaya yekutaurwa nezvayo. Vazhinji vakutaura nezvamoge mutsvangirai havazivewo vakatanga naye panyaya dzevashandi. Tikabata-bata zvakare nyaya dzekuti munhu akasimudzira nyaya yeZimbabwe. Zimbabwe haina mbobvira yakurukurwa nenzira yakakurukurwa kugwa nayo panguwa ya Morgan Tsvangirai. Vazhinji vedu takafamba naye tinoona vakuru vakuru venyika vanana Tony Blair, vanana Gordon Brown, vanana Obama, vanana Angela Merkel. Zvinova zvisinambobvira zvaitika kune mumwe munhu anga ari mutungamiri weopposition. Saka zvinongoratidza ukuru wakaita munhu hongu munhu wese anokanganisa. Asi chimwe chihombe changa inacho ndechekuti haazi munhu wekuti anga achiti akakanganisirana newe. Haana hurukuro yaanozoita newe.
Amai misi hairambi mushonga vakati kusawirirana pakati penhengo dzeMDCT inotungamirirwa namuzare Tokozani Kupe neMDCT inotungamirirwa nava Nelson Chamisa kuchagadziriswa mushure nesarudzo.
Chikuru ndechekuti vamwe vedu tataurirana kuti kana maelections apera vaka vanoziva nhoroondo yekwatakatangira vanofanira kuti tisangane zvakare. Hazvina mhosva kuti uri kupi iyezvino.
Mutauriri wavachamisa vankululeko Sibanda vakarumbidzawo vatsvangirai nekudoma kwavo vachamisa semumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT. VaSibanda vakati vatsvangirai vakaona kuti vachamisa munhu ane ruzivo kwete munyaya dzezvematongerwo enyika chete asi nemunyaya dzakasiyana siyana.
Dr. Richard Morgan Tsvangirai vanga vari munhu aida nyika uye President Nelson Chamisa ndivo vanenge vakasarudzwa kana vakadzidziswa navatsvangirai kuti aiwa mozotora vanhu ava, mozotora pati inomuenda nayo mberi nokuti nyika inoda kubudirira. Tinodaro nekuti tinotarisa kuti vaPresident Chamisa vane chii chaicho chaicho chinoita kuti vave ndivo vakakodzera kuendera mberi nelegacy yavaPresident MT. VaPresident vakaziziva kuti nyika yedu inoda munhu anoziva kumhanya mhanya, anoziva zvetechnology, munhu ane hungwaro.
Muumiriri weMDCT South Africa vaAmos Moyo vakatiwo chirongwa chekurangarira vatsvangirai chichazenge chichiitwa gore rega rega.
Morgan was another father of Zimbabwe. Anga chirespectwa nemunhu wese.
Chirongwa chekurangarira vatsvangirai chakatsigirwa nemuzinda weNorway muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzemuAfrica reAfrican Union gore rapera rakatara nhasi sezuva rekuti nyika dzose dziri mugungano iri dzicherechedze urongwa hwekurwisa uori kana kuti Anti-Corruption Day. Nyaya yeuori muAfrica inonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi ndiyo yapa kuti pasave nebudiriro munyika dzakawanda. Ongororo yakaitwa neAfrican Union muna 2002 yakaratidza kuti Africa inorasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mashanu gore rega rega. Sangano rinoona nezveuori reTransparency International rinoti panyika dzinoonekwa sedzine uori wakanyanya pasi rino, Somalia neSouth Sudan ndidzo dziri pamusorosoro. Asi panyika dzinobata zvakanaka nyaya dzeuori, New Zealand neDenmark ndidzo dziri nani. MuZimbabwe, masangano akazvimirira oga ari kutarisirwa kuita zvirongwa zvakasiyana siyana nhasi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muTransparency International Zimbabwe vatashinga Zamba vanoti vachaita zvirongwa zvakati wandei kucherechedza zuva iri kusanganisa kuenda kumisha yeva jinji uye kubudao padzine penyuro. Gati nzwe urukuro ya itukwa na tanunuka wandewe Studio 7 na vazamba.
Nambu zikura tora Afrika, ratora maekonomize ma Afrika, radoneza maekonomize ma Afrika, inawe corruption. Afrika ine tingati potential, yekuti maekonomize ayo kana tumfumi wawo usimukire. Chirwere chaita kuti zvese izvozvo uchizviroto izvozvo zvisaite kamutsunga zvisauye kumaoko edu inhawe yecorruption. Saka vatungamiriri venyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vakaita musoro pamwe chete vakati kwete isusu ngatichitore gore nyorose riite gore rekurwisa uori, asi July zuva ranhasi 11 July rive zuva riri specific kana kuti zuva rinonongedzera kucelebratewa kana kupendererwa kwekurwiswa kwewori muAfrica muno.
Inini nesangano renyu muchaita chinyi pazuva ranhasi?
Zuva ranhasi isu tichaita roadshow March 5. Donzo redu riri rekuti tida kudzidzisa vanhu nezvezuva iri, uye tida kuti tisimbise kuti vanhu vaone kuti hurumende dzemuAfrica dzine yatinoti pachirungu ya commitment mukurwisa uori. Tiri kuda kuti vanhu from the grassroots, sinzi tinenge tine radio, tichange tine Radio Zimbabwe nhasi tichibroadcasta live kuti munhu ari kuchimanimani, munhu ari kwarusiti, munhu ari kwamutare, munhu ari kuwasomba, ari kubulawayo, Lupane, akwanise kuziya nekucherechedza kuti nhasi 11 July izuva rakakosha. Izuva rekuti umwe naumwe atore chidanho chakakosha chekuti ini handidi kubvisa chioko muhomwe, ini handidi kurara nemurume wemunhu kuti ndiwane basa, ini handidi kupa mupurisa mari, ini handidi kubhadhara kumaservices akaita sekutora passport ndichiita zvekunzvenga nzvenga kana ndichienda nehweferi. Ndoda kuita zvinhu zvakajeka zvatinoti pachirungu zviri transparent.
Saka pazuva ranhasi munenge muchidei?
Tichabata vanhu vemazera ose, mavhenda vanenge vachitengesa, vechikuru, vechidiki, madzimai vemabhizinesis, nokuti ndokazhinji vari kunyanya kusangana nedambudziko iwori zvakanyanya. Saka zvatichaita tichange tichiti nemapromotional materials edu tiri ipapo, Radio Zimbabwe ichibroadcasta live tiri ipapo tichibvunza namubvunzo kuti marudzi nemarudzi ecorruption ari kuitika muZimbabwe ndeapi, nekuti corruption yacho sometimes yatova tsika yagara muropa ravanhu, yatsika nemararamiro evanhu. Saka havachaonise mhosva kuita choko muhomwe, havachaonise chinhu chakaipa kuita choko muhomwe. Saka tichapa mukana nhasi uno neroadshow yatiri kuita kumatch piece kuti munhu umwe namumwe azive kuti uori hwakaipira chii uye ndohwadzikisira budiriro yenyika ino.
Pana mamwe masangano amuri kushanda nawo here?
Tina masangano akati kuti atiri kushanda nawo. Tine masangano anoti Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, VCEA, tine ana VSET mavenda, tine Zimbabwe Coalition on Debt and Development, tine ZimRights, tine ma Women Student Association, vose vakanga vari pano nhasi vachipawo ma solidarity messages avo kuti vanoona sei kunhau dzeuori.
Ko hurumende irimowo here muchirongwa chenyu?
Hurumende irimo muchirongwa chedu because isu seorganization tinoshandawo nehurumende, tinoshanda neparlamendi, tinoshanda neZimbabwe Anti-Corruption Commission, tinoshandawo neMinistry of Justice because macases mazhinji atinowana kunoku tinowaripeya ikoko after tava palegal advice. Tine gurupu kana kuti department remagweta kuno kutaiaa Zimbabwe rinongoona bedzi kuadvisa une macases anenge ari macorruption related cases. Saka tinozoripeya kuMinistry of Justice mambo tinovaripeya kuZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muTransparency International Zimbabwe vatashinga Zamba vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFransa chapinda mufinari ye 2018 World Cup iriku itwa kuRussia mushure mekurwa Belgium 1-0. Mutori wedu nhau dzemitambo Mike Ukariati anotipa nyaya inotevera.
Chibodzwa chakabva kuna Sabeo Umtiti zvikwata zviri izvi zvichangobva kuzorora maranjisi chakapinza France mufinari ye 2018 World Cup iyo iriko nesondo. France yave kusangana nechikwata chakunda panemwe semifinari iriko nhasi manheru pakati peEngland neCroatia. Muteveri weHighlanders Vasipelani Maposa vanoti kukunda kwakaita France mumutambo mukuru uyu kunoratidza kuti chikwata ichi chakasimba zvokwanisa kutora mukombe mukuru uyu.
France kuhwina iko yaita zvikuratidza kuti mutambo uyu wanga uri final. France ndiyo ichatotora, ndiyo inofanira kunge ichitotora mukombe.
Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti hapana aitarisira kuti France ingasvike mufinari vachiwedzera ivo kuti payave apa yave kunotora mukombe.
Kutanga kukunda kwayakatanga kuitaka nemawenera vari kuitaka nemaplayers avakatakura vambana na Mbappe aiwa varagidza kuti aiwa inyanzvi dzebhora zvokutoti izvo zvichatongozara kuti vatore mukombe uyu.
Asi kunyange hazvo France yakakunda mumutambo uyu ivo pachavo vanobvuma kuti izvi hazvina kuuya nyore sezvo Belgium yakarwisa sembumba. Belgium yacho ingadai yakakundawo mumutambo uyu dai vakashandisa mikana yakawandisa yavakawana, asi panzvimbo yekurovera mabara mugedhe yaida kuita bhora rekufamba naro mumambure. Aka kanga kave kechipiri munhoroondo yeBelgium kusvika masemifinari eWorld Cup, asi iyi yave nhoroondo sezvo France yave kutarisira finari uyezve nekutora mukombe weWorld Cup wayo wechipiri mushure mekumboita izvi muna 1998. Mumutambo uriko na 8 PM nhasi weCroatia neEngland, Croatia iri kutarisira kuna Luka Modric kuti ikunde England. Croatia ine vamwe vatambi vanotambira zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Juventus, Inter Milan ne AC Milan. Ukuo England iri kutarisira kuna Harry Kane kuti ipinde mufinari nesondo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.
As long as she's faithful and lovely, I know Mumbunzani and oh now Yanzenza, cause she's sexy. Or maybe you don't like her, she's fancy. That's why Makumuza Ubenzi. Yangwa the Benzi Ndirango. Please let her talk as you wanna, dress as you wanna. Yangwa Kapambaka, just like Rihanna, let her smoke marijuana. Drink Kokiana. I'm a woman that got you that Zenza, yo. It's kind of funny, my tinsenza. I see Kwandira to the egg from 9 to 5 and the Mubati can do the Mundima.
Nako Kambon, Zenza, Baguna, excuse about Ashkama Gumach, Ronga Chedu, Sazonga, Pera, getting Botar Samsure, Nauzakare. African Union inoti vaongorori vayo vesarudzo vacharamba vari muZimbabwe panopera sarudzo kusvika musi wa 15 nyamavhuvhu kuona urongwa hwekuverengwa kwemavhoti uye kuyananisa kana paita mutauro. Vamwe vechidiki vanoti kuti nyika ive neramangwana rakanaka zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Tabva tashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeEastNdebele.